ko bapa taka ita ino the new dispensation taka biswa wa mugabe paya muna 2017 vana ve Zimbabwe vakafungidzira kuti zvinhu zvichanaka munyika muno, mitengo ichadzika, zvinhu zvichatengeka mumazvipatara, muchaita mishonga, uyezve kuti kugara kwevana veZimbabwe kuchasiyana. Asi chatiri kuona ndechekuti manyanyisa kutoita urombo hwacho, ndochekutanga panyaya dzeupfumi. Chechipiri ndechekuti paita mabhinya ari kubata vanhu achiita maabductions. Maabductions aya ari kuitwa kune avo vanopikisana nehurumende kana kuti vanenge vaine chinyunyuto nehurumende. Tiri kuona zvakare kuti kugadzikana munyika muno hamuna kugadzikana. Asi isu seMDC tiri kuti zvakanaka kuti munyika muno muwe nenhaurirano. Nhaurirano dzatiri kuda idzi inhaurirano dzinenge dzina mutongi gawa pakati. Ndo zvatiri kutaura zvakare kuti vamunangagwa kuti titaure tinoda, asi hatidi kuti vari ivo vanenge vachicheya kana kuti vachamisa vange varivo vanocheya. Kwete, panofananga paina mutongi gawa, totaurirana zvinonetsa munyika munomu nepfungwa dzatinadzo dzekuti zvinogadziriswa sei.
Vachirumanzi nyaya iyo
vaumunonzora ndandambovataura panditi inga vanenge vane njere dzakati o, asi zvino havakurashika zvavo. Zvisine here dzatikopinda munyaya yamataura iyi, zviripo ndozvokuti ikonomi yedu, kana tichitaura nezveikonomi yedu, ivo veNDC ndivo vakakumbira masanctions, ndivo ari kuonesa nhamo moto mutsvuku muvana veZimbabwe. Iye zvino kana vachitaurai vachiti panoda umwe munhu anenge achiyananisa, handizvo kuti vanoreva kuti kudini. Chokutanga ndechekuti havabvumi ivo kuti vamunangagwa ndivo purezidhendi wenyika ino. Handizvi kuti ipapo vanenge vachida kutaura nani. Toenderera mberi nenyaya yavari kutaura iyo kuti no, mutengo iri kudini nezvimwe zvakadero. Nyika ino kuti zvinhu zvinake, it is a question yokuti industry yedu inofanira kuproducer. Asi chinokonzeresa kuti industry yedu isa manufacture kana kuproducer chii, ivava veNDC ndivo vanoziva nemasanctions aripo. American government inobvuma kuti yakapa zvirango zvakaomarara chaizvo kumhuri yeZimbabwe.
Vamonzora, muri kunzi bato renyu ndo rakauyisa zvirango, munoti Vamonzora?
Ndiro rumbo rwaitaurwa nezanu pfi rororo rwekuti chese chese masanction. Vamugabe vakasvika pakufa kana pakubviswa vachingoti chese chavatadza masanction. VaJonathan Moyo ndozvavaiitawozve. Asi pakazoitika new dispensation pachiyaona vachiri mhanzo apa, takafunga kuti zvichasiyana. Asi tiri kuona kuti shiri nemuriro wayo haisiye. Nyaya yemasanctions yakamira sezvizvi: kwanga kuine masanctions eEuropean Union. Masanctions eEuropean Union akabviswa muna 2013. Ndinovimba kuti paita makore 6 masanctions iwayo abviswa. Panga pasara vanhu vaviri chete pamasanctions iwayo, vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Grace. Saka handizivi kuti kana vachiti masanction vanoreva api acho. Masanctions handiwo anotuma kuti endai munopamba dokta uyu, momutocha, momukuwadza chaizvo chaizvo nhengo dzemwiri wake. Hazvitumwe nemasanctions ba.
Tipe vachirumanzi mukana, vachirumanzi.
Kana iyo America chiti zvamasanctions zvakatongerwa vakuru vakuru vezanu PF, kochambokwabvura America chii napamusoro pekanyika kadiki diki kakaita seZimbabwe? Iyawo ndiwo manyepo, nokuti vanoziva nezvemari, vanoziva kuti mari dzese kana dzichikiyiwa dzinokiyiwa kuNew York, nokuti vanhu vanosevenzesa chinonzi US dollar. Saka izvozvo manyepo eAmerica. Orait, ko kana ivavo vavanoti ivavava ndo vavanoda kudhila navo, chii chambovanetsako kuda kudhila navanhu vomuZimbabwe all the way kubva kuAmerica ikoko? Zvinofanana neStudio 7 iyi, kuti American government iite imwe program inoti inini Studio 7 itai zumu napamusoro peZimbabwe. Chavanoda chii? Zimbabwe haina pasa neAmerica. Africa haina pasa neAmerica. Asi America ndiyo inoda nechokuita nenyika dzose dzapasi rose.